Manirakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Itsu seZimbabwe tanga tingaziviwo kuti kuti mugirani wacho ari pati ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwa hili tunawana senge kuda hini ya ya yukusi niyo kumendi ya Zimbabwe juhu zaitika wane senge shaka kosha sire kutaka machipuma kana kuwa kusawane hanya yukuti waka wana kuchengeta kundu aka uraya wana waka wanda kudaro majino saiti reka utikwe.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe.
Nda kugweru tangati nevhiki rari tichipembera mavota takawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichifara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reTCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaelections mugweru muna kurume. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichengetedza Proteus Mpiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo wekuti ari kupi aizopiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambassador Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vativo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chichakaita kuti Mpiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vashava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana rachikutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tingaziviwo futi kuti Mpiranya wacho ari pati ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tachishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Frederick Shava vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive naMpiranya.
Ina munoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi chakatisimbei wazimbo yangari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga aiita achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika and izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panozwa pasina chokwadi
asi chingava chikonzero chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepasi rose
ini ndoona senge kuda kushaya atingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai because genocide crime against humanity and tinozovawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa vanhu vanongodisapiswa pasina accountability so ndoona senge kuda inyaya yekuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously and also tinozva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member yeconvention against torture navo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights saka kwandiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha sereti saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount kwete
tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadai
ndoona senge kudyidzana kwavo kunogona kusichena atingati marelationships avangachizama kuda kubuilda because tozva kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishanda kuRwanda zvingoda zvidaro but zvakadai so zvinosichena atingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo vakazovaya kuZimbabwe zvinositrena atikati ivo marelations even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vange vari kugweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabielections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. Vachamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuteedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Ndakugweru tangatine vhikirari tichipembera mavhota atakawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuparliament nekukanzuru kuti tichaita sei setriple C government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo dza2023 saka nyaya yatakaita pabielection inenge iri nzvisa yatinotei chirungu side meal because yakugadzirira main course inoya 2023 patikupinza vachamisa pachigaro saka mutungamiri wedu the champion in chief vachamisa wangu aripo aita special occasion nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vachamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vachamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyairipo pa economy yekuti hapana confidence vanhu vemuZimbabwe havana trust namutiri Ncube havana trust navamunangagwa so nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana vose kana vari muzano inyaya yedeficit yeconfidence paridiwa confidence paeconomy hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda ndo nyaya iri kunetsa chechipiri vataura nyaya yeprogramu yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi in particular nyaya yegold kuti ndo yakakosha kutiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar saka in the immediate term tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu
asi kavasizi vamuromo hauzarirwi nerwizi vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore
vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa nyaya vataura tiite block malikages mari tinoluza more than 2 billion through my illicit financial flows saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa corruption ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudhiya nenyaya yeimpunity kana vapinda vodhiya nenyaya tiite restore confidence in the international market nekuti hatigoni kutaura kutora kuti mabhanga auye atichisupplya nekutisapota isu tichitaura tinovhara lending yemabhanks idzodzo handidzo economics vamutiri nuwa vanoziva vasati varasikirwa neconsciousness yavo vaiziva kuti ndinofanira kuitwa vakazvitaura kuti ngatibvisei bond note nekuti bad money drives out good money
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriro webato reCCC vaOstalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya hanya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHill Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeEpos neHopi nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, asinoti madrugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti cheuviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Runyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Tinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota, uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzamataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinotizvo, vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seFOS, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya, asi nemimhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirishonga nemakatakanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyichi chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kutitambira zvakanaka, vari kutitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesta kupi, uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzivirira mhirizhonga nemakatakano vakaita zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakatakano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira wedza mudhorobha kana mumaruva haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together. Murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka? Uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti rinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiri kukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka, uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havakwanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kuparadza mhosva dzinoita kuti vazopinde mumajere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvesitendero. Ndoda kutenda mukutaurana narecheni matarirano achingori pa Cape Town ipo paya. Ndoda kutenda nemuteereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari, zvaari Mwari wamasimba ose. Vakadii kungoti kumunhu ndakuregerera paakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munotii kumuteereri uyu?
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatsorwa naMwari wamasimba ose kudhira nemunhu achinga atadza. Chandoda kuti tisikwe musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise, asi tichazozvinzwisisa kugare gare. Zvinoitika nechekuti kudai Mwari vakati kumuAdam nakuna Adam naEve ndakuregerera ichirarama, achirarama izvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satani otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pausimba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro. Ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifaniri kunyanya kukweshena mibvunzo sere yekuti Mwari izvakazozviitirei, izvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva? Zvari anotonga nyango nevari kumusoro. Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga mutereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera naSatani nengurozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivicho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadzi. Mwari wakatona zvakatonaka, akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero avakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vada kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga hakuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichitidhonza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari. But takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more, tava kudenga hakuzowanikwize any kind of rebellion. Ndichasamarisa mapoinzi acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Yakangoti munhu ndakuregerera icho chivi chisina kudhiliwa nacho, chisina kubva kuparadzwa, zvanga chaichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvairi vafuti kuti satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetari chengrozi dzakadzingwa dzokudenga dziyadziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetari ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro roroma kuti ndimasinjoroma masimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because rakaikwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitirwo rakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ndiri tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka hwande uye tinodawo kupa kutenda kukuru chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBarber Field Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongo zvozvo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dzimbare ine vatambi vasingakwane gumi nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaendera mberi panze penhandare vachiviri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHebert Marowa. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi: ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Blur City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Gives Dube muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 kuNkwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthile silithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho enampundu mfela abantu ngathi isitukwani abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngwalwa impi yenkululeko enguviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. ELiZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortius Mpiranya wayedingwa ngele Rwanda esethuswa icala lokubulalisa abantu abanengi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abanengi. ELiZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa ngumpiranya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba umpiranya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga umpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo ngabanani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuzakwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane 400 Zimbabwe dollars emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade sikhangelele ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa ilonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza silomgomo kumbe i-target. Siya exporter thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana lebhenki ukuthi ibhenki inganika abalimi bethu izimali bazenelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathesi masokunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi yiwapi amanye ama-sectors aqakathekileyo akontributa kwi-economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthiwa i-horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kasezukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangwe siswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondiso wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona entweni eziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibesethelelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho, impilo inzima nesisilamabhizinisi aqalayo, silamabhizinisi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa, so ke kusinceda kakhulu masiyithola yena le iloni.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthize selithola kumabhanga. Amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abalamabhizinisi amakhulu abayikho njalo abathatha imali lezi besiyazibazulisa emkambo bedulisa le bekhweza le lama-rates yikho okwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bonaba abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphansi kwamandla ngaphandle lapha. So ngawo-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu, imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kunengi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engikunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kuhle imisebenzi yabo. Kuthi ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi bese kugcina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle. Kuyathi yiko sokukhona kathesi ukuthi into leyi lanxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu, izaletha ubuhlungu obuthile kodwa-ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abathiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, nxa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunje nje kwenziwe khonokho sebevulile esinye, sebedingile indlela lapha indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abazisebenzisayo laba abantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu-PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya-abusa imali ngokuboleka emabhanga bese beyingenisa ku-black market. Kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hatshi ukubana kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubana angasabolekisa imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma uphinde wathi
uhulumende wavele wazitsho eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalaphana njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhono wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlos Ziziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru emiglenzi. Sibonga abantu beMkopa ngokuthi votela kuma-by-election njengoba likwazi ukubana i-TCC inhlanganiso entsha. So sivumelene ukubana inhlelo esizaziyenza yikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama ngathi basivota ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula i-program ukubana sizayenza njani siku-parliament ukubana si-pushe indaba yokubana ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezivunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies. Sisedalela eParliament nase councilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi sikuphakule i-program yethu kubalaleli basemiglens lakulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge-TCC, njalo silungiselela ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni. Silungiselela ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalos Ziziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMatabeleland South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlanga nabesathini la.
Igama elekhaya kwakungurankatu Khuphe, lempini kwakungudaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yeah.
Lapha ngihlangana nawe lapha, kungaphi la?
Lapha kukongwanyana eBhatanani Village.
Bhatanani Village?
Ye.
Ye, asizwe-ke lapha-ke Mazibisa.
Yeah.
Ela elilwe lamacini lesithupheni kuthiwa ngubani?
Ngurankatu Khuphe.
Rankato kumbe isikhalana lesi.
Ye,
wena ke ngiyakubona uhlala la uhambe nini empini?
76 ngoba ufaka JZT kade sengikhona.
Wahamba njalo uthi uze empini wonga?
Ngangisegoli kwasekuthi elusaka kuma radio sebekhuluma baka Joshua Nkomo bethi yeyi bantwana bethu yeyi ilizwe labokhokho benu liyahamba. Ngikusayo ngase ngithi lizwe labo khokwa lengeke lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labo bani labo khokho. Yiko usuka kwami eGoli ayinomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe ofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, njengoba imoto yakho ide khuphani thina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe le moto le
ijoni moto emlungu
ehe siyafika sichiya ngapi eGaborone manje sasayithatha leyo moto sasekade sasiyitrade ebutswana laphana safika sayimisa imoto kathi misa imoto sathi hayi lisifizele amapholisa amapholisa abathi awu libasa nga sathi hayi sifuna amapholisa hayi bathi ayincingo sabo amaphasa abangena bathi angena amaphasa athi awu yes madoda likhala ngani sathi hayi thina singabantu beZimbabwe so sesiyolwela ilizwe lethu imoto le esinayo le nomlungu esebenza umngane wami okuthiwa uMose manje sesithathi izenzela umango omlula ifoni zomlungu nazi lefulu yakhe ifoni nazi base bethi okay hayi beyanike lapho base befonele umlungu mlungu imoto inga athi hayi imoto isejaradeni eboy bathi hayi imoto yaseGaborone hey. Hawu njani bathi abantu labo kade ngabanga bathi ngabeZimbabwe bathi ah manje singabathi baya nga bathi baya elizweni eZambia bathi libanikeze 1000 libatshele ukuthi ma bengavela khonale ma bephila bebuyele futhi yes after 2 weeks bathi say uyabathi madoda lilungise after 3 days siyalithatha selihamba kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ele flag phakathi mina ngihlambe sihamba ngemoto peche 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 ntwase sphathi kumafrimathinyana okungaka ha madoda lapha sihamba njani ah ngizo ngenani sibo singena kuloku frimathini bye 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 ngizobethi losaka 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 ah ngithi ngiyothi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka basiyehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezingapha somavika sesingeniswa phakathi imoto le zazisuka laphana phethe 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 ngeganga 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 ha manje ufika lapho enampundu ngithola abantu ngathi yisitukwani abanye ngathi banjani abantu laba awusiyehlisa ngathi angikakuboni mina ngangivaka isutu 2 days khona lapho siyesuka khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa 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 sisuka namhlanje igama lako ngubani nguDaniel Masibisana sithe ngubani nguDaniel Masibisana adiya ah kodwa indlama sahleza ukuthiwa siyahamba siyohlangabeza unkomo uthatha abavele bekhona babeyazi uthiwa kla awuyazi lutho ya hoy hau hau hai korira hau 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 komando hau ngamaphani hau hau komando hau 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 komando hau hau hai korira hau hau masiyo tila bangu bangu tuwa ron yobu nyonyo yobu unye kajewe kutuwa ama komandos obu bongu so Aba utwa rolo kona pasa
urola phansi
urola phansi ubunyenya bulume uqala phansi Jesuka lapho kule kule zivaze engulube kwakutwa zachiwa ngale swap
ya
bakushwa lapho kwatwa roll kona phansi ngikho lapho kwaphela isuti yami yonke emadoko emadakeni engulube ngaphuma ke lapho sengimutsha ingqondo leya esekhaya ingasekho
Siyabonga kakhulu ke ezathisa sibanda saqhuba ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sibangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron. Elefinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO. Loba umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. Soku isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesenzi umandla. Loba bamkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa ngendlela zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikaBulelani Lobhengula wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Umsakazi, ngiyabingelela. Ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngokunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo yilokhu nje okumqoka mhlonishwa kuzasihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020 inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela
sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi baba Khumalo
usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane yilokhu kubaluleka kwalolo suku yebo mhlonishwa abantu bengathi uthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuzakwenziwa lokho kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane soke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane yikho kubaluleka kwalolo suku ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayamintabe sishayela ngenyama lolo suku sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele City Hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe ineng kakhulu
balelisa abalaleli Khumalo
ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphelona umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi.
Hey, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Kodwa manje sike sizwe ezesikholo zokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
njengensuku zonke kuba kuhleke kuba nasihlangane badlaleli abathandekayo sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7 namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela kodwa lo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko isintu ke sasigoqa njalo sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye kufundeka kanje ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko 9 ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela yesiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho ukuthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indoda nombe abe indodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lomama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga nabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokungaba kufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama abapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele ukwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinikamandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo ungadinwa kusasa Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bavafisi Stadium. Iposo ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye injalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sihlangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silukhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuviyo iNdebele kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voaindebele.com siyabonga kakhulu lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.